Ndinokutendai hama. Ndinokutendai hama Hoekstra. Manheru akanaka kuHouston. Ndinotora uno semukana mukuru wekuva pano zvakare manheru ano muHouston. Ave makore akawanda kubva pandakava nemukana wekuva pano. Zvino ndanga ndakagara ndichiteerera manheru ano kune mumwe nemumwe wevatauri ava. Iye rimwe zuva pandakava neurongwa hwakaitwa hweimwewo nyaya imwe nzvimbo. Uye ndakaziva kuti vana ivavo vakanga vakatarisana nerufu. Ndakafunga kuri kunzi chimwe chinhu chikaitika kuvana ivavo. Handaimbofa ndakazviregerera nekusauya pano kuzopa pfungwa yangu nekuita zvose zvandingagona kubatsira amai nababa ava uye vevana ava nekuita zvese zvandingagona kuti ndiponese upenyu hwavo. Uye Houston ine inzvimbo yendangariro kwandiri. Ine ndangariro huru dzakawanda dzandakayemura kubva pandakatanga kushanya kuno makore mazhinji akapfuura. Iko kuno kuHerald of Faith, Hama Kidson, uyezve zasi kuno kuauditorium pandaive ndiri kuno naHama Raymond Ritchie nevashumiri vemuguta rino. Uyezve Honguka, vaAyaz, vaKipperman, usiku hwakaratidzwa nekamera kuti ndaisataura chinhu chisiri icho. Chaiva chokwadi. Zvino ziso remuchina wekamera parakabata chiratidzo che kana kuti kwete chiratidzo, mazviro kwazvo acho, Kristo watinoparidza nokuda kwazvo aiva nesu nokuti akavimbisa kuzova nesu. Zvino kamera yakatora mufananidzo wake. Nguva zhinji ndakataura munguva dzakapfuura kuti ndaiona chiedza ichocho nguva dzose. Asi dzimwe nguva vanhu vaizova nekuzengurira kutenda pachiri. Zvinova zvaunogona kutenda kuti vangangova vakadaro. Asi usiku ihwohwo zvakazviratidza pachena. Ndiyo yakava nguva yekutanga yachati chakambotorwa. Kubva ipapo chakatorwa kakawanda. MuGermany nguva pfupi yadarika chichiburuka chizoro pachaivapo uye nepachakadzokera zvakare. Uye zvinhu izvozvo hazvisi zvekusimudzira mumwe munhu, asi ndezvekusimbisa upo hwaJesu Kristu pakati pevanhu vake. Uye ndinotenda kuti Ishe Jesu vamwe chete ivavo vari pano manheru ano kuti vatibatsire panyaya iyi. Uye ndinotenda kuti vane hanya nazvo kupfuura zvatingaita isu. Uye zviro kwazvo ndinonzwira urombo vabereki vevana ava. Uye ndichibatana nemurume nemudzimai wese ari kuedza kuvanunura kubva mukanwa merufu. Uye zvino ndinonzwisisa kuti uyu hausi musangano werumutsiriro, asi dzingori nhevedzano dzeshumiro dzemunamato dziri kuitirwa mweya iyi iri mumimvuri yerufu. Uye saka ndanonoka, handisi kuzotaura kwenguva refu kwazvo, asi ndinoda kuwana rugwaro kana kuti chirevo waro kubva parugwaro rwandinoda kuverenga munzvimbo mbiri mumagwaro. Uye imi mune mabhaibheri, kana mukavhura pamwe neni kwechinguvana bedzi kubhuku ravaFiripi chitsauko 1 uye vhesi 20 yechitsauko 1 chavaFiripi, maringe netarisiro dzangu huru netariro yangu kuti handinganyadziswi pachinhu chipi hacho, asi nekusatya kwose. Sapanguva dzose, naizvozvo zvino, Kristu achakudzwa mumuviri wangu, hungava huri upenyu kana rufu. Uyezve zvakare mubhuku ramabasa chitsauko 2 uye vhesi 30 ndinogona kuverenga rechi 25 kusvika 30. Nokuti Dhavhidhi wakataura pamusoro pake achiti, nokuti ndakafanoona Ishe pamberi pangu misi yose, nokuti ari kuruoko rwangu rwerudyi kuti ndirege kuzungunuswa. Naizvozvo mwoyo wangu wakafara norurimi rwangu rwakafarisisa, uyewozve nyama yangu ichazorora mutariro. Nokuti handingasiyi mweya wangu muHadhesi, uyewo handingaregi mutsvene wenyu amene kuti aone kuora. Makandizivisa nzira yeupenyu, muchandizadza nomufaro nezviso zvenyu. Varume hama, regai nditaure kwamuri pachena nezvatate guru Dhavhidhi, kuti vakafa uye vakavigwa uye guva ravo riri pakati pedu kusvikira nhasi. Zvino zvaakanga ari muprofita, achizivawo kuti Mwari akanga apika nemhiko kwaari kuti wezvibereko zvechiuno chake panyama aizosimudza Kristu kuti agare pachigaro chake choushe. Achiona izvi kumashure, akareva pamusoro pokumuka kwaKristu kuti mweya wake haona kusiyiwa muhadhesi, kunyange nyama yake haina kuona kuora. Ngatikotamisei misoro yedu kwechinguvana kuti tinamati. Baba vedu vekudenga, tinokutendai nekuda kwetsitsi uye ichokwadi, Ishe, chikonzero sei tiri pano manheru ano kuti tikumbire tsitsi. Hatai mbozvikumbira izvi dai tanga tisina kutenda kwekuti tinozvitenda kuti zvinopiwa kwatiri. Vanhu vakabhururuka nemunyika yose, uye minamato iri kukwira kumusoro kwese kwese. Kwamuri kuti upenyu hweava vatiri kukumbirira nemwoyo wese usiku huno hugoponeswa. Ishe, tinokumbira simba kuna vana amai navana baba vevechidiki ava, uye sekunzwisisa kwatinoita kuti mujaya uyu akapira upenyu hwake kwamuri uye anoda kukushumirai. Zvino sekunzwa kwataita mumwe wevatauri achitaura kuti aida kuva mushumiri weevhangeri, ndinonamata Mwari kuti mugopa mukana uyu kumujaya uyu. Tiregererewo zvivi zvedu, chenesai mwoyo yedu kubva kupfungwa dzakaipa, nechero zvacho chingava munzira yedu chingadzivisa kupindurwa kumunamato wedu wevanhu ava. Sekuverenga kwataita shoko renyu, tinoziva kuti zvose matenga nenyika zvichapfuura, asi shoko renyu harikundiki. Tinonamata kuti mugowedzera kwatiri nemweya mutsvene chirevo chinozotora chingava chiri icho kuda kwenyu kutsvene panyaya iyi zvino, sezvatakanzwa Gweta nevazhinji vachitaura. Uye tinonamata kuti tiwane chaizvo zvinotevera kuti tiite. Zviri danho renyu rinotevera rekuti tiite, Ishe, tiri pano kuzviita. Rizivisei kwatiri, Ishe, kubudikidza neshoko renyu, nokuti tinozvikumbira muzita remwanakomana wenyu, Ishe Jesu. Amen. Ndichiverenga mavhesi mashoma aya, uye ndinocherechedza kuti nyaya yacho yakakura, nekuti pane kubatikana. Ndaifunga hangu pandakanzwa nekuwana teregiramu yaamai ivavo, ko dai anga ari mwanakomana wangu akatarisana nemutongo werufu iwoyo, kana mwanasikana wangu. Uye ini tinoda kuisa zvese zvatinokwanisa pairi. Zvino vamwe vanogona kuti, manjeka, icho chikamu chidiki kwazvo cheshoko chamaverenga hama Branham. Zvinoka, ichocho chinogona kuva chokwadiwo zvakare. Asi munoona, hakusi kukura kana uwandu hwemashoko, ndeizvo zvaanoreva. Zvinongova zvazvirika ivimbiso yaMwari. Uye ndinoda kutora kubva pamanheru ano, kubva pagwaro raverengwa iri manheru ano, kana kuti musoro wenyaya kubva pane izvi, mhedziso. Ndasarudza musoro wenyaya uyu nguva shoma yapfuura ndakagara mukamuri yangu yemumotera, nokuti ndinofunga kuti zvino tiri kunyatsoda chimwe chinhu chechokwadi, imwe mhedziso yatinogona kubatirira pairi uye toziva kuti ichokwadi. Munguva yakaoma yakaita seiyi, tinofanira kuva nechimwe chinhu chatiine chokwadi nacho. Ndizvozvo, chimwe chinhu chatinogona kubatsirira pachiri kuziva kana kuti nyaya yacho iri kufamba sei. Zvino maringe na Webster, mhedziso pachezvayo ndeicho chisina kuganhurwa musimba. Uye pamusoro pazvo musimboti. Zvino musimboti ndiyo ameni, ndiyo mhedziso, sezvazvinga ndiwo magumo, ndizvo zvese. Zvino kubudirira kwese kukuru kwakambovapo panyika kwaive kwakasungirwa pane imwe mhando yemhedziso. Haugone kuita chero chinhu kunze kwokunge paine chimwe chinhu chaunogona kubatirira pachiri. Kana mumwe womujaya ari kuzoroora imwe mhandara, anofanira kuziva hunhu hwemhandara iyi hwakadii, kana kuti mhandara yacho inofanira kuziva hunhu hwemujaya uyu, chimwe chinhu chaanogona kubatirira pachiri. Murume uyu achazova murume akarurama here? Achandiitira mhando yemurume kwaye here? Mudzimai uyu achandipa here muupenyu zvandinotarisira kubva maari, kuvimbika nezvimwe zvakadaro? Uye zvino panofanira kuva nenzvimbo yavanogona kuisa mhiko dzavo pairi, vachiziva kuti pane chimwe chinhu chichabata. Uye ndicho chikonzero tichivaunza kuchechi nekushoko ramwari kuti mhedziso iyi isunganidzwe. Zvino Pauro pano, sezvatinoona, aive nemhedziso yaaibatirira pairi upenyu hwake hwese. Mushure mekutendeuka kwake, ndizvo upenyu hwakanangiswa pana Kristu. Uye inzvimbo kwayo yekuva nemhedziso, upenyu hwakanangiswa pana Kristu hwaiva upenyu hwakasiyana nehwaakamborarama pane imwe nguva, nokuti akati upenyu hwandave kurarama iye zvino hwaive hwakasiyana nehwaakamborarama. Uye pakasvika nguva iyo Pauro akava nechiitiko ichi chakamusvitsa pasarudzo iyi, nokuti Pauro aiva murume mukuru ane simba pakati pemaJudha uye mudzidzi mukuru weBhaibheri, asi akanga asina chokwadi chaicho nekumira kwake. Asi rimwe zuva munzira achidzika kuDhamasiko, chiedza shongwe yemoto yakadzika kubva kudenga. Zvino Pauro semuJudha akaziva kuti chiedza ichi, shongwe yemoto, ndiyo yaiva chinhu chaiva naMwari vacho vakanga vatungamirira vanhu vake kubva muIjipita. Vakanga vatevera shongwe yemoto iyi. Saka semuJudha akati kwavari nekukurumidza, "Ishe, ndimi aniko?" Akavaziva saIshe, asi ndimi aniko? Zvino inzwi rakadzoka kubva mushongwe yemoto iyi, "Ndini Jesu." Uye zvakakuomera kuti ukave zvibayo. Kubva panguva iyoyo zvichienda mberi, Pauro akaziva kuti Jehovha weTestamende yekare ndiye aive Jesu weitsva. Uye akava nechimwe chinhu chaaigona kubatirira pachiri, uye ndiwo manyorero aakagona kuita bhuku guru riya ravaHebheru. Zvino kana iwe, kana uine mhedziso muupenyu hwako, unoita zvinhu zvausingawanzoita, kunyanya kana uine upenyu hwakanangiswa pana Mwari. Upenyu hwakanangiswa pana Mwari hunoita kuti munhu aite zvinhu zvavasingawanzoita, zvisinganzwisisike chaizvo, zvisiri zvemazuva ese. Ko, sei upenyu hwechiKristu husinganzwisisike uye hwakasiyana? Imhaka yekuti vari kutarisa kushoko raMwari rinovapotse mutorwa kunyika nhasi. Zvino tine machechi, uye tine masangano, uye tine chinamato chizhinji chaicho pasi rose. Mukutenderera kwangu kunokwana kanomwe kubva pandakava pano nemi kuHouston, ndakava neruzivo rwakawanda pamusoro pavanamwari nezvitendero zvepasi rino rose. Asi handizvo zvandiri kutaura nezvazvo. Ndiri kutaura pamusoro pemhedziso kubatanidzwa naKristu. Zvinokuita munhu asinganzwisisike. Unoita zvinhu zvisinganzwisisike. Kufunga kwako kwakatosiyana zvachose nemafungiro awaisimboita, nekuti wakawana chimwe chinhu ukasungirira hoko yekutenda mune mumwe munhu akasika matenga nenyika, wokuti shoko ravo pacharo rinosika. Mwari vakataura nyika kuti ivepo, uye hapana chinganyanyisa kuvaomera. Saka zvinokuita kuti uve anosika iwe pachako, nokuti unotora mashoko avo. Zvino shoko ipfungwa yaratidzwa. Zvino Pauro akanga ava muchinhano chakadaro chokuti akanga asina chiitiko chedzidziso yeBhaibheri bedzi, asi aive nechapupu chake pauzima. Akanga asangana naMwari, uye aiziva kuti akanga adanwa naMwari, uye hapana aimuudza chinhu nezvazvo. Aiva nechokwadi chemazviro kwazvo kuti Mwari vakaramba vari Mwari, dai nyika yaingogona kuita izvozvo. Uye dai boka iri manheru ano rigere pano rikangogona kurangarira kuti Mwari vachiri Mwari, vanotongokwanisa kupindura munyaya iyi sezvavari muchinhano chekupodza kwaMwari kana chimwewo chinhu, vachiri Mwari. Uye kana tikakwanisa kuvaka tariro yedu, kwete tariro yedu chete, asi pfungwa yedu yakanaka pane zvavanotaura, uye tinoziva kuti ichokwadi. Uye vanhu vanoita zvisinganzwisisike. Vanoita sevanokanganwa nezvedivi rakashata nekuti vakawana mhedziso nokuti ishoko raMwari. Jesu akati, matenga nenyika zvichapfuura, asi shoko rangu harimbokundiki. Saka kana tiine shoko revimbiso, zvino hapana kukundika pariri, harigone kukundika. Saka ndinotenda kuti ndizvo zviri shumiro dzemunamato pano. Vanhu vanonamata vemuHouston vane hanya neupenyu hwevanhu, uye ndizvo zvataunganira pano. Kudana simba riri pamusoro pemitemo nemasimba akagadzwa nevanhu chimwe chinhu. Vanokwanisa kushandura mwoyo yevanhu sezvavakaita Farao muIjipita. Uye ivo ndiMwari. Uye tinofanira kuchirega zvino kutarisa diviri risina kunaka, totarisa kudivi rakanaka racho. Zvino usati wava nekutenda, unofanira kuva nechimwe chinhu chekuva nekutenda machiri. Zvino chii chimwezve chaungavimba nekutenda kwako machiri kudarika zvaungaita mushoko raMwari mupenyu rakasika masimba asamasimba? Chii chimwezve chatingaisa tariro dzedu machiri? Nokudaro zvinoita kuti utaridzike zvakasiyana, uite zvakasiyana. Uri kutarisira Mwari kuti vazadzise vimbiso yavo. Uye kana zvakaomarara zvasimuka sezvatiinazvo zvino, iro ihoko ndechimwe chinhu chinokubata, chimwe chinhu chawakasungirirwa pachiri. Ivimbiso yatakasungirwa kwairi, iro shoko raMwari. Sezvakangoita hoko yechikepe, ndiyo mhedziso kuchikepe munguva yedutu. Chikepe chinogona kunge chichifamba mugungwa. Hoko yechikepe inenge iri kunze pamberi, ndiyo inozorora. Imi vanhu vari muno muHouston muri pedyo zvikuru negungwa, munoona zvikepe zvichipinda. Zvino chikonzero ndechei kutakura mutoro uyu wakanyanyisa wezihoko guru iri? Asi munoona, kana madutu achinge auya, madutu ane simba anobhongodza bhongodza gungwa, uye achigona kukandira chikepe ichi kumahombe kombe pane imwe nzvimbo nekuchibonderesa kana kuchipidigura mumvura dzisina kudzika, chinobuda kunopinda mumvura yakadzika, uye chodzikisa zihoko iri rakakura. Rakanyatsogadzirwa zvekuti rinodzika pasi pegungwa kusvika rakochekera pamusoro perimwe gomo risingaonekwe. Zvino regai madutu iwayo apfuure zvavo kana achida. Chine mhedziso. Hoko yakabata kure pane imwe nzvimbo, asi yakasimba. Zvino apo chikepe nemafungu achirovera pachikepe chose, chine mhedziso nokuti chakasungirirwa. Uye ndizvo zviri munhu kana akasungirirwa pana Kristo nekushoko rake uye achiritenda. Pane mhedziso ipapo, chimwe chinhu chinomubata. Mhedziso yakaita senyeredzi yekumaodzanyemba kana uchinge warasika. Kana iwe warasika kwekuenda uye uchida kutsvaga nzira yako yekudzoka, zvino nyeredzi yekumaodzanyemba imhedziso. Zvino kune dzimwe nyeredzi dziripo, asi idzodzo dzinotenderera pamwe nenyika. Nyika painotenderera padziri, iyo inodzifuratira. Uye maizviziva here, nyeredzi yemangwanani imwe cheteyo ndiyo nyeredzi yemanheruwo zvakare, nekuti nyika inenge yangotenderera. Asi pane nyeredzi 1 isingafambi, uye yakanyatsonangana nepakati chaipo penyika. Saka nokudaro iyo inyeredzi isingapotse. Kana uchiziva nyeredzi yekumaodzanyemba, unokwanisa kugara uchiwana nzira yako. Asi ndipo hapo kana munhu arasika uye asingazive chaizvo nzira yekuenda nayo. Zvino ndinoziva imwe nyeredzi. Iyoyo inopfuurira nyeredzi yekumaodzanyemba. Uye kuve wakasungirirwa nokuona upo hwake, zvisinei kuti wakarasika zvakadini kana kuti uri kupi, unogona kuwana nzira yako yekudzoka nayo nekutungamira kwake. Ndiro shoko rake. Ndiyo nzira yekubuda nayo kubva mumatambudziko ose. Ndiyo nzira yekuenda kurugare. Ndiyo nzira yekubudirira. Ndiyo nzira yekuupenyu pachezvavo kunova kutevera nyeredzi iyi, Ishe Jesu. Uye zvino kana wakasungirirwa kunyeredzi iyoyo, Mweya Mutsvene ndiwo kambasi inonongedza bedzi kunyeredzi yacho. Iwo Mutsvene kambasi inokwezverwa kuNorth Pole iyoyo, uye nzira yoga, zvisinei nekuti uri musango rakaita sei kana kuti dondo rakakupoteredza rakasosa zvakadii kana kuti mugungwa mune mhute yakadini. Chinongedzo ichocho chekambasi unogona kuchitendeudza nechero nzira yaunoda, uye chinonyatsozeya chichidzoka chonongedza kunyeredzi iyoyo yekumaodza nyemba. Uye kana tikava mudambudziko uye tovimba na Kristo, pane chinhu chimwe chete chechokwadi, Mweya Mutsvene unotinongedza kushoko richatitungamirira kunyeredzi yekumaodza nyemba uye yogopa zvose zvatiri kunyatsoda. Ndiye mhedziso yedu. Kumunhu akarasika murenje, kambasi ndicho chinhu chinomutungamirira kuti abude. Kana tiri mudambudziko, pane chinhu chimwe chete ndechemazviro kwazvo senyeredzi yekumaodza nyemba. Chero bedzi nyika yakamira panzvimbo yayo uye ichitenderera, nyeredzi yekumaodza nyemba inoramba iri panzvimbo yayo. Uye chero bedzi kuine zienda nakuenda, Kristu achagara ari iye muponesi nenzira yekubuda nayo kubva mudambudziko rose, mutsauko wese, muedzo wose zvese. Saka naizvozvo isu kana takasungirirwa kwaari, hatikanganisike nekunyatsobatikana sezvinoita nyika. Zvino tichaita sei pamusoro peizvi, tichaita sei pamusoro peizvo? Tinoita setisina kana kumbosungirirwa pane imwe hoko. Asi munhu akasungirira mweya wake muna Kristu Jesu, ruimbo rwake rwuri ipapo, achiziva kuti kana akakumbira Baba chero chinhu muzita rake, Jesu akati ndichazviita. Zvatoringana. Izvozvo zvakatoringana. Ndiyo ameni yacho, ndiyo mhedziso yacho, ndiwo musimboti wacho. Jesu paakati kumbirai Baba chero chipi zvacho muzita rangu, ndichachiita. Zvino ndiwo musimboti. Ndizvozvo, chero chipi chaungada paunonamata, tenda kuti unochigamuchira, uchachiwana. Zvatoringana. Ndizvozvo gamunoona. Kana takasungirwa pahoko nekuri tenda uye takamuita mhedziso yedu, nokuti anozviita, ndiye mhedziso inotibvisa pakutya kwese. Hapana kutya kana wakanyatsosungirwa kudombo remazera. Hapana kutya kumutyairi wechikepe, nokuti chikepe chiri kurohwa nemafungu zvakaoma zvakadii. Chero bedzi hoko yechikepe iyoyo yakabatirira pamusoro pegomo zasuko. Chokwadi chaizvo, anoziva kuti chikepe chiri kuzoramba chakamira, hachisi kuzopesana nerimwe dombo pane imwe nzvimbo, hachisi kuzopinda mumvura isina kudzika, chobva chapidigurwa, nokuti chine mhedziso yakakochekera pamusoro perimwe gomo. Uye kana munhu akanamata munamato wokutenda uye osungirira mweya wake kure mushoko ramwari uko, matenga ose nenyika zvichapfuura, asi shoko iroro harigone kupfuura. Hapana kutya. Ngavauye zvavo vataure chero zvavanoda. Kutenda kwedu kuri muna Mwari, Mwari woga. Tinozvitenda. Paiva neimwe nguva, maitiro epatafura enyika ino paaizorora pashoko remumwe mudzimai. Ndinotenda kuti zita rake rainzi Emily Post. Zvino ndiye aiva mhedziso pamaitiro epatafura. Kana Emily Post akati tora ugodya binzi dzako nebanga rako, ndizvozvo. Ndizvozvo nokuti ndiye akanga ari mhedziso pamaitiro epatafura. Kana akati inwa kofi yako kubva musosa yako woijuta paunozviita, zvisinei nekuti zvine uchapa hwakadii, ndizvo zvaitongova mhedziso yacho. Munhu wese aitogwadama kwazviri nokuti vaimutora semhedziso pamaitiro epatafura. Tinofanira kuva nemhedziso zvisinei nezvatiri kuita. Kana tiri kuzobudirira pane chimwe chinhu, tinofanirwa kuva nemhedziso. Paiva neimwe nguva apo shoko raHitler raiva iro mhedziso muGermany. Zvisinei kuti mumwe munhu ati kudii, shoko raHitler ndiro raiva mhedziso. Kana akati ngavafe, vanotofa. Kana akati ngavararame, vanorarama. Uye kana akati tiri kuenda kuhondo kana kuti hatisi kuenda kuhondo, zvingave izvi zvatinoita, shoko rake ndiro raiva mhedziso. Paiva neimwe nguva Italy payaiva nemhedziso, iri rakanga riri shoko remutongi wavo aiva neudzvanyiriri Mussolini, zvaaitaura kuti vaite. Vakati ivo mumwe mutyairi wake akatyaira ndokukurumidza neminiti imwe chete kuzomutora. Akamupfuura. Sei? Akati handidi kuti ukurumidze kuuya pano neminiti imwe chete. Ndinokuda pano panguva yacho chaiyo, nguva yakatarwa chaiyo. Maona, shoko rake ndiro rave mhedziso. Italy yese aigoda makwariri. Paiva neimwe nguva apo Farao muIjipita aiva iye mhedziso. Asi munoona, asi sarudzo dzose idzi dzavakaita dzaitova sarudzo yakagadzirwa nevanhu, uye dzese dzakakundika. Sei? Nekuti dzaisaringana nevanhu, dzaisaringana neshoko raMwari paupenyu hwevanhu. Ndinoda kuti izvozvo ndinozvitarisira kuti zvibatirire. Kana tichitarisira kuponesa upenyu hwevanhu, tinofanirwa kuuya maringe neshoko raMwari neurongwa hwaMwari paupenyu hwevanhu. Uye nzira chete yauri kuzozviwana nayo kuzviwana mushoko ravo uye wozvitenda. Zvino saka vana Farao ivavo, ndakanga ndiri muIjipita nguva shoma yapfuura, uye ndinofunga kuti vakatochera mafiti 20 pasi muvhu kuti vawane nzvimbo yaigarwa naFarao samambo wepasi rose. Uye vana Herodi vakuru nevamwe vakadaro vachipfuura nemumutsara tinoona kwakawira umambo hwavo nekuenda. Asi kune umambo humwe chete huri pamusoro peumambo hwose hwakakwirira kwazvo kusvika kumatenga zvokuti hausi kuzombopfuura. Zvino ikoko kugere mambo wekuti kana akaita sarudzo yake pane chimwe chinhu uye isu tichitenda sarudzo iyoyo, ndiyo mhedziso yacho iyoyo. Zvichava nenzira iyoyo zvisinei kuti mumwe munhu anotikudii pamusoro pazvo. Zvagara zvakadaro. Zvino dare redu repamusorosoro, dare redu repamusorosoro ndiro mhedziso kuguma kwekutongwa kwose. Zvino tinofanirwa kuva naro. Dzimwe nguva tinogona kusawirirana nesarudzo yaro, seapo pavaisabvumirana nedzaHitler nezvimwe zvakadaro. Asi zvakadaro, tinofanirwa kuva nemhedziso iyi, uye mhedziso yenyika nemitongo ndiro dare repamusorosoro. Matare edu emhosva emunharaunda anogona kutonga chimwe chinhu uye otaura izvi, asi dare repamusorosoro ndiro rinotonga pamusoro peose. Tinofanirwa kuva naro. Senyika tinofanirwa kuva nesarudzo yaro, nekuti nyika yakasungirwa pamhedziso iyi yedare repamusorosoro. Zvakanaka. Zvinhu zvose zvinofanirwa kuva nemhedziso. Maiziva here kuti mutambo webhora wemazuva ese unofanirwa kuva nemhedziso? Mhedziso yemutambo webhora chii? Refuri. Ko kana pasina refuri, munoona? Refuri. Zvisinei nekuti wakamira papi, wakatarisa papi wobva wati bhora rapotsa, zvino akati changa chiri chibodzwa. Saka ndizvo zvachanga chiri. Changa chiri chibodzwa sei? Nekuti shoko rake zvisinei nekuti vari kuona vagere muzvigaro vati kudii zvataurwa nemumwe munhu, chibodzwa, nokuti iye achidana kuti chibodzwa. Zvino ndiye refuri. Zvino ko dai panga pasina refuri, paizova nekukakavadzana nezvese iri nyonga-nyonga kusvika maitozotadza kuva nemutambo wacho webhora. Naizvozvo munofanirwa kuva nemhedziso kuti muve nemutambo webhora. Zvinofanirwa kuva saizvozvo. Zvino panofanirwa kunge paine mhedziso murobhoti remumugwagwa. Robhoti ndiro mhedziso waro kumotokari mumugwagwa. Ko dai pasina robhoti, kana kuti dai robhoti raive rakadzima, wobva wamhanya uchidzika nemugwagwa. Zvino mumwe muchinda achiuya one uku, zvino wobva ati, manje ndini ndatanga kusvika pano, ndinofanirwa kupfuura. Mumwe wacho ati, ndanonoka kubasa. Taura nezvekusungana kwemotokari mumugwagwa, unotozova nako zvechokwadi. Asi munoona, robhoti rinogadzirisa. Ndiro mhedziso. Kana chiedza chiri chegirini, enda. Kana chiri chitsvuku, mira. Kana pasina chinhu zvakadai serobhoti, ipapo tinozova nekusungana kwemotokari. Uye ndiro dambudziko mukutenda kwechikristu nhasi. Tine kusungana kwemotokari kwakawandisa, munhu wese achigadzira mhedziso yake iye. Apo tiine mhedziso imwe chete, zvino ndiro shoko ramwari mupenyu. Zvakatoringana zvachose, zvisinei nokuti mumwe munhu anoti kudii. Zvasvika panzvimbo seyaivapo mumazuva evatongi, munhu wese ane mhedziso yake iye. Asi zvose zvinokundika sevana Farao nevamwe vakadaro. Asi mhedziso yamwari ishoko ravo, vanoripa uye matenga nenyika zvichapfuura, asi iro harizombopfuura. Ndinozvifarira izvozvo. Zvino hatina nguva yakawanda, saka ngatingotarisai nguva shoma kune vanhu vashoma vakapinda mudambudziko, uye nezvenguvapo rufu rwaive pedyo semamiriro atakaita manheru ano, uye vakatora mhedziso. Ngatibvunzei vamwe vavo. Ngatidzokerei kunyaya yekare inozivikanwa nesu tose mumazuva apo chivi chakanga chaungana munyika kusvikira Mwari vakafinhikana pamwe nekuneta nacho. Zvino nyika yakanga iri kuzoparadzwa, uye Mwari vakapa Noa mhedziso yaiva shoko ravo. Uye zvisinei, mhedziso iyoyo yaive yekuponeswa kwevanhu. Noa aiziva kuti nyika yakanga iri kuzofa. Zvino Mwari vakamupa mhedziso yacho, uye yaiva shoko ravo zvino kuti vaponese vanhu vavo kubva kurufu. Zvino mhedziso yaivei yekuponesa vanhu kubva kurufu munguva yaNoa? Yaiva shoko raMwari. Ndiyo yaiva mhedziso yacho. Zvisinei kuti mumwe munhu akati kudii zvakataurwa nesainzi. Hakuna mvura kumusoro uko. Tinogona kupfuura mwedzi nemichina yedu. Hakuna mvura ikoko. Ko, mvura ichazodzika ichinaya chirudzii? Kana Mwari vakati kwaizonaya mvura, Mwari vanogona kuisa mvura mumatenga kana vakataura kudaro. Noa akaenderera mberi nebasa rake akasununguka, uye achigadzira areka yekuponeswa kwevanhu. Nokuti pakava nemhedziso yakapiwa kuvanhu kuti vaizoponeswa kana vakatora nzira yakapiwa naMwari yemhedziso iyi. Saka mushure dzimwe nguva kana tagamuchira mhedziso, ndinoda kutaura izvi nokuda kwevabereki vevana ava pane zvandinoda kukuudzai muchinguvana. Zvino Kana dzimwe nguva kana taigamuchira tinoiswa pakuedzwa kuti tionekwe kana tichinyatso itenda. Isu Mwari kazhinji vanozviita izvozvo, uye Mwari vanoshanda havakwanise kushandura urongwa hwavo, nokuti shoko ravo ndivo pachavo. Pakutanga shoko rakanga riripo, uye shoko rakanga riri kuna Mwari, uye shoko rakanga riri Mwari, uye shoko rakaitwa nyama rikagara pakati pedu, mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi. Saka rinogara riri Mwari pavanodaidzwa panzvimbo kuti vaite chimwe chinhu, uye nesarudzo yavanoita vanofanirwa kugara nguva dzose nesarudzo iyoyo. Havagone kuishandura nokuti havana magumo. Zvino ndinogona kushandura sarudzo yangu, unogonawo kudaro, nekuti isu tine magumo, nokudaro tinokanganisa. Asi Mwari havagone kushandura sarudzo yavo nekuti havana magumo, uye sarudzo yavo yakatokwana nguva dzose. Havagone kuti ndakanga ndakanganisa pano uye ndichashandura sarudzo yangu, nokuti zvaizoratidza kuti Mwari vanokwanisa kushanduka. Zvino Mwari havagone kushanduka, kunyange shoko ravo harigone kushanduka vamwe chete nguva dzose. Saka Mwari vakapa Noa muedzo mushure mekunge agamuchira mhedziso yavo. Noa akapinda muarika, Mwari vakapfiga mukova shure kwake. Pasina kupokana vakati, zvino mangwanani pari kuzova nemakore matema, uye kuchava nemabhanang'ana nemheni, uye mvura ichanaya. Asi munoziva zuva rakatevera racho, zuva rakabuda richingopenya sezvarakangogara richiita. Ndiri kufungidzira vatendi vepamugano vachiti tichaenda kumusoro, mutana uyu anogona kunge anga ari right pamusoro pazvo. Saka zvichida, sainzi yakanga yakarasika kuti panogona kunge paine mvura kumusoro uku. Asi rangarirai, kwainge kusati kwambonaya. Asi zvino pazuva rechipiri zuva raitopenya sezvarakanga riri nguva dzose, rechitatu, rechina, rechishanu, rechitanhatu, uye kunyange kusvika pazuva rechinomwe. Asi Noa akanga akwira mukamuri yepamusoro kuti agone kutarisa matenga. Zvino pamangwanani iwayo echinomwe pakasvika imwe nguva apo vanhu vakanga varamba nzira yaMwari chaiyo yeruponeso, yekuponeswa kweupenyu hwevanhu. Mvura yakatanga kunaya, zvino masuweji ndokuzara, uye chikepe chakatanga kusimuka, zvino chikaendesa Noa nevamwe kunzvimbo yakachengeteka. Chokwadi, nokuti vaivimba neshoko raMwari mhedziso, shoko raMwari revimbiso. Zvisinei nekuti zvinotaridzika kuva zvakaipa zvakadini, uye kuti kunosviba zvakadini, ramba uchitenda mhedziso yako. Mozisi, handiti vake akanga aedza kuponesa upenyu hwevaHebheru vaya vanonzwisa urombo, uye vakanga vari muchimiro chakaipa chakada kufanana, kana kuti chimiro chakaipa zvimwe chete sevana vaviri ava vatiri kuedza kuponesa manheru ano. Vaiva nhapwa, uye vaingovauraya chero papi zvapo, chero nguva yavaida kudaro. Zvino Mozisi akanzwa mumwoyo make kuti uku kwakange kusiri kuda kwaMwari. Saka iye akaedza kuzviita kubudikidza nedzidzo, akaedza kuzviita kubudikidza nekushingaira kwake iye, ndokuona kuti akakundika zvinosiririsa. Akaita chimwe chinhu pachake chakanga chisina kunaka, nokuti akatora upenyu hwemumwe munhu, uye zvakanga zvisina kunaka. Zvadaro akaenda murenje, uye akanovako kwemakore 40. Asi rimwe zuva akanga achifudza makwai ari kuseri kwerenje, uye paiva nechiedza mugwenzi. Zvino Mozisi paakasvika pedyo nechiedza ichi, inzwi raMwari rakataura kwaari kubva mushongo yemoto iyi yaive mugwenzi iri, ikati, "Mozisi, Mozisi." Zvino akati, "Ndiri pano, Ishe." Zvino vakati, "Bvisa shangu dzako, nekuti nzvimbo yaumire pairi itsvene. Ndanzwa kugomera kwevanhu vangu, ndanzwa shumiro yavo yemunamato. Ndarangarira kuti ndakaita vimbiso kwavari. Ini zvangu, ndokunge izvozvo zvisingafaniri here kutungidza mwoyo yevatendi vechiKristo ichipfuta manheru ano? Ndini Mwari, ndarangarira kuti ndakazvivimbisa." Izvi iroro raiva chaizvo mumagwaro. Zvino vakati, "Mozisi, ndiri kukutuma zasi ikoko kuti uvadzikinure." Zvino Mozisi, chokwadi, sezvandataura pakutanga, paunotora mhedziso iyoyo yaMwari, inokuita kuti uite zvinhu izvo. Zvino dzimwe nguva zvinonetsa pamberi pevanhu. Mungafungidzira here murume akanga atiza vaIjipita mangwanani akatevera mushure mekuona mhedziso iyi? Shoko iri raMwari rakataura kwaari chapupu chakananga, nokuti rakanga riri shoko. Vimbiso yacho yakanga iripo, nekusimbisa uku kwaMwari mukuru wezvisikwa kuti vakaita chishamiso sei muupo hwaMozisi, ndokuratidza kuti vakanga vari Mwari wezvisikwa. Zvino Mozisi mangwanani akatevera akatora mudzimai wake akamugadzika panyurusi aine mwana paudyi yake uye wemakore 8 ekuberekwa ndebvu dzakarembera kusvika muchiuno chake manza yake ichipenya aine chimuti chakakombama muruoko rwake achidzika akananga kuIjipita achidanidzira nesimba rake rose uri kuenda kupi Mozisi ndiri kuenda zasi kuIjipita kunotora masimba unotora masimba kupamba kwemunhu mumwe chete sei aiva nemhedziso aiva nechimwe chinhu aiva neshoko ramwari raaigona kumira pariri murume ane makore 8 okuberekwa aine nyurusi nechimuti muruoko rwake ndizvo zvoga zvaaiva nazvo sekunopamba kwemunhu mumwe chete rashiya nhasi asi akadzikako akanotora masimba nokuti aiva nemhedziso akanga ataura namwari akanga anzwa inzwi ramwari uye iye nyaya yacho yaive yekuti akazviita ndizvozvo sei yaiva naye mazuva ese eupenyu hwake yaiva mhedziso hapana munhu ane kodzero yekukwira papurupiti kunoparidza evhangeri kunze kwekunge iye pachake atsika pajecha iroro rakayereswa uko kusina munhu anopokana chemweya kana uyo asingatendi anokwanisa kutsanangura zvisizvo chemweya chamwari jesu haana kutendera vadzidzi vake kuti vaparidze zvisinei nekuti vaimuziva zvakadini vanofanira kuenda kuguta rejerusarema vomirira kusvikira vazadzwa nesimba rinobva kumusoro vanofanira kuva nechiitiko ichocho mozisi achiziva kuti aiva muprofita aiziva kuti akanga akakudzirwa chinangwa ichochi asi pasina kusangana chiso kuchiso ikoko mhedziso iyoyo chimwe chinhu chakaratidza kwaari kuti paakaenda zasi ikoko aizowana kudzikinurwa kwevanhu ava haana kumbobvira ava mumwe chete akaenda zasi ikoko nokuti aiva nemhedziso uye akaita chaizvo zvaakaudzwa namwari kuti aite pakanga pasina kutya mumwoyo make paakakandira nyoka pasi kana kuti tsvimbo uye dzikashanduka kuva nyoka zvino vatevedziri vepanyama vakauya nemhando yeshumiro yavo ndokukandira pasi vakaita zvimwe chetezvo mozisi akanga aita chaizvo zvaakanga audzwa namwari kuti aite pakanga pasina chimwe chinhu chekuti aite kunze kwekumira akadzikama nekuona kubwinya kwamwari zvino tinoona kuti mwari vakatora nyoka yake uye ikadya dzimwe dzose ndiyo nzira yazvinoitwa nayo aiva nechokwadi chekuti mwari vakakwanisa kumuudza kuti aite izvi vaikwanisa kumuchengeta muchinhano chakaipa hatigone here manheru ano pahwaro hwemujaya iyeye achipa mwoyo wake kuna kristu kumira pamhedziso iyi kuti mwari vanogona kuita kuti zvisingagoneke zvive zvinogoneka vanogona kushandura mwoyo wevatongi vemhosva sei tichitomuka-tomuka nekutya pamusoro pezvimwe zvinhu ngatitorei mwari kutanga chidzosere kuvimbiso mwari vakazvivimbisa kuti vaizozviita saka rangarirai mozisi aigara ari munhu akasiyana nokuti akatora shoko ramwari akaritenda uye akanga aine vimbiso yakavimbiswa kwaari vangani vatingadana hatina nguva pakunyora manotsi nhasi ndanga ndichinyora pano nezvadhanieri kuti waitova zvawaiva waitova mutongo werufu kwaari kuti anamate kune mumwe mwari asi akanga ari mukubatana namwari uye aiziva kuti mwari vaikwanisa kumuchengeta vana vechihebheru vaizokandwa muvira remoto vopiswa nekupisa kwaipisa zvakapetwa kanomwe kupfuura kupisa kwaive kwamboitwa nevira racho vana vechihebheru vaya vaitenda mwari vakati mwari vedu vanogona kutidzikinura kubva muvira iri sei vaiva nemhedziso vaiva neshoko ramwari uye mwari vakagona kudzikinura vana vechihebheru ava kubva muchitokisi cherufu chevira remoto vanogona zvakapfuurira zvakadini kudzikinura mukomana mudiki uyu wechijudha kunze kuno uyo arere uko muchitokisi cherufu vanopfuurira zvakadini uye vachiri jehovha mwari vamwe chete sezvavakangogara vari isu semuapostora pauro tinogona kucherechedza kuti mwari vamwe chetewo vanorarama nhasi zuro nhasi nokusingaperi zvimwe chetezvo zvadaro makristu anogona kubatirira paruoko rwamwari rusingashanduki voshandura mamiriro ezvinhu ose munamato unoshandura zvinhu ndizvo zvatinoda kuita tingati kudii nezvajoshua achayambuka jorodhani chirudzii zvinoita sekuti mwari vaive murume wehondo asinganzwisisike chaimo mumwedzi wakubvumbi mvura payakanga yakazarisa saizvozvo asi vakati kuna joshua tora areka uende mberi ndizvo zvoga zvaakatongoita uye mwari vakadzosa jorodhani shure ndokugadzira pasi pakaoma ndokufamba vachiyambuka zvino vakadzikinurwa zvazvaiva ndosaka joshua akati seni neimba yangu tichashumira jehovha paye dhavhidhi tateguru mukuru uya tingada zvikuru kutaura nezvake hatina nguva asi uye nguva zhinji sekunzwa kwataita mumwe munhu achitaura nguva shoma yapfuura pamusoro padhavhidhi nechivi chake asi zvese pazvakanga zvaregererwa paakanga oenda kuhondo uye tinozvidaidza munyika kuti aive panyanga dzamushore uye kupikiswa kwacho kwaive kwakakura uye dhavhidhi akarara ipapo pasi pemuti ndokumirira asiri kuziva chokuita kusvika anzwa ruzha ruchipfuura nemuzvikwenzi zvemuhabhurosi ndokubva zvatosiyana David akasimuka ndokuenderera mberi nokuti akanga ava nemhedziso yokuti akatoziva kuti vakanga vari Mwari vaienda mberi kwake. Hatigone here kunamata munamato wokutenda uchatumira Mwari kune boka iroro rinosunungura vasungwa riri zasi uko? Chokwadi tinokwanisa. Tinotenda kuti tinokwanisa kana tikabatirira pamhedziso iyoyo. Madaniro akaita Abrahama zvinhu zvakanga zvisipo sokunge zvaivepo, nokuti akava nevimbiso yakakwana kubva kuna Mwari yekuti Mwari vaizomupa wake kumupa mwana kubudikidza naSara. Uye mudzimai paakanga ava nemakore 100 ekuberekwa, kana kuti iye murume uye mudzimai ava nemakore 90, iye zvakadaro haana kudzedzereka pavimbiso yaMwari kubudikidza nekusatenda, asi akanga akasimba achipa rumbidzo kuna Mwari. Uye tinozviti tiri vana vaAbrahama. Apo Abrahama, apo takava nebhaibheri rakanyorwa kubva pamazuva aAbrahama nezvapupu zvose zvatakava nazvo kumashure, kuti Jehovha vanochengeta shoko ravo kuti Kristo ndiye mwanakomana waMwari. Ndiye murevereri pakati pemunhu naMwari, uye hakuna mumwezve murevereri kunze kwake. Uye achivimbisa, kana ukakumbira Baba chero chinhu muzita rangu uchachipiwa. Zvino tinozviti tiri vana vaAbrahama. Apo Abrahama akadana zvinhu zvakanga zviripo sokunge zvakanga zvisipo, nokuti akatenda Mwari. Zviro kwazvo ndinozvitenda nemwoyo wangu wese. Upenyu hwaPauro hwakanangiswa pana Kristo ndihwo hwaive mhedziso yake hwakamusunga. Kristo akanga ari mhedziso yerumuko. Tichiverenga pano akati Mwari vakapika nemhiko kuna Dhavhidhi kuti havaizosiya mweya wake mugehena. Mhiko ndiko kuguma kwegakava rose. Zvino vakapika kuti havangasiyi mweya wake mugehena, asi kuti vaizomumutsa. Uye naizvozvo akavimba naMwari, uye akarovererwa pamuchinjikwa, akafa, akamukazve ndokukwira kudenga nokuti akatenda Mwari. Zvikuru sei sezvaakaisa muenzaniso. Tinogona isu kutora mhedziso. Kana Kristu akakwanisa kuitora pavimbiso imwe chete iyoyo ipapo, zvikuru zvakadini patinozoitora nezviuru zvevimbiso. Uye neropa raJesu Kristu ipapo kuti richenese nzira yedu nekutiyambutsa mukaha mukuru iwoyo wechivi wakatiparadzanisa wokusatenda, tichibva kuna Mwari ndokutiunza muupo hwavo chaimo kuti titaure navo. Zvingave zviri zvikuru zvakadii, hongu tinofanira kuva nemhedziso. Ndiri kufunga nezvemumwe iye zvino mukuvhara, achinge ari George Washington. America payakanga ichangovambwa uye tichirwira upenyu, upenyu hwenyika huru ino yatiinayo. George Washington akanga ari muKristo, akanga ari mutendi. Zvino zasi kuValley Forge ndakaudzwa kuti masoja emuAmerica aingova chikamu chimwe kubva muzvitatu chavo ndivo vaiva neshangu. Uye chando chaitonhora nemamiriro ekunze ari pazero, uye rwizi rwakagwamba nechando pamwe nekuzara, uye maBritish kune rimwe divi. Zvino upenyu hwenyika ino diki hwakanga hwaswedera. Akaitei? Aive muKristo. Akabuda kunze munguva yeusiku ndokupfugama pasi muchando ndokunyengetera kusvika anyorova nemvura yechando yakasvika kumusoro muchiuno chake. Zvino akagara ipapo akanamata kusvikira awana mhedziso, mhinduro kubva kuna Mwari kuti Mwari vakanga vari kuzomupa kukunda. Zvino zuva rakatevera Valley Forge yakanga isiri chinhu kwaari. Akayambuka Delaware akafamba nemuchando nemasoja asina kupfeka zvakakwana, vakaoma nechando potse, vachitsika pasi netsoka dzavo dzisina shangu muchando. Zvino akaitora apo mabara matatu efuti akapinda nemubhachi rake. Sei akanga achivimba nemhedziso yemunamato wakapindurwa. Ameni. Nheyo chaidzo dzenyika yedu dzakazembera pachinhu chakadaro. Chii dambudziko nevanhu vanozviti maKristu nhasi? Sei tiri kuvhiringidzika munguva yakadai? Ngatiregei kuvhiringidzika, ngativei masoja. Hongu changamiri, akanamata kusvikira awana mhinduro yacho. Zvadaro, hapana rwizi rune mute, hapana masoja asina shangu. Zvisinei nemamiriro ezvinhu, vaigona kuitora nokuti Mwari vakanga vataura kudaro. Bara harina kana kukwanisa kumuuraya rakabva mupfuti yemuvengi. Zvirokwazvo, sei akanga ava neshumiro yemunamato? Akawana mhinduro. Zvaive zvakanaka zvikuru humwe usiku, muapostora Petro paaiva mutirongo. Zvino vakanga vari kuzomuuraya mangwanani acho aizotevera. Aizofa ari pasi pemutongo werufu sezvishaitwa nemujudha mudiki uyu zvino. Asi chii chavakaita? Vakaita chinhu chimwe chete icho isu muno muHouston tiri kuedza kuita. Vakagadzira shumiro yemunamato kumba kwaJohane Mariko. Vari pakati pekunamata, mutumwa waJehovha akaenda mutirongo ndokuzarura zvidziviso zvemutirongo, ndokuzarura masuo. Zvino mberi kwaizvozvo akatungamira Petro kunze ndokuuya zasi chaiko kushumiro yemunamato. Ndinotenda manheru ano kuti Mwari vamwe chete ivavo vanorarama. Kana vasiri Mwari vamwe chete, zvino pane chimwe chinhu chakatsveyama. Zviro kwazvo, chii chakaitwa nekuva neshumiro yemunamato nemakristu akatendeka ayo aitenda uye vachitenda kuti mwari vaizodzikinura hama yavo kubva pamutongo werufu. Ava vaiva makristu akagara usiku hwese vakazvambarara pasi neuso hwavo uye vakadana pamwe nokunyengetera. Sezvandanzwa mumwe wevashumiri nguva yadarika achitaura kuti anga ari kuzodana usiku hwese. Dambudziko razvo nderekuti nhasi vanhu vanoregedzeka, vanoneta vachikotsira, havatombokwanisi kugara musevhisi yemaminitsi 10 zvachose. Zvino ndechimwe chinhu chisina kumira zvakanaka. Kana uchida Mwari, zvinoka, tinofanira kunge takabatikana. Inofanira kunge iri tariro yedu, zvishuwo zvedu, zvinofanira kudaro. Zvose zviri matiri, zvinofanira kuva murudo rwaKristo. Amen. Tinogara tiine usimbe kwazvo. Tinogara tisina kana hanya. Iyo nyika ichitofa pasi petsoka dzedu. Ndizvozvo. Upenyu hwevanhu huchipera vasina Mwari. Uye isu tinogara chaizvo. Chaizvo tisina hanya nazvo. Chero bedzi tiri nhengo dzechechi. Ndizvo zvoga zvatinofunga kuti zvinoita mutsauko. Ndaitaura pamusoro pekuuya kwaKristo mavhiki mashoma apfuura mune imwe chechi. Zvino mushure mazvo pakava nemumwe munhu akasangana neni kumashure kwechechi ndokuti, "Hama Branham, munovhundutsa vanhu zvakanyanyisa." Ndikati, "Sei ndichidaro?" Akati, "Manje manga muri kutaura nezvekuuya kwaKristo. Handidi kunzwa zvinhu zvakadaro. Ndine mukomana mudiki pano wandinofanira kurera. Ndine musikana ari kuchikoro." Oh, ndakati, "Kuuya kwaKristo ndicho chinhu chinonyanyisa kubwinya chandinogona kufunga nezvacho. Zviro kwazvo, maona, Bhaibheri rakati, avo vose vanoda kuonekwa kwake. Oh, ini zvangu, nezuva iro mutumbi uyu wakare unofa, uchapfeka kusafa. Zvino imba ino, ino yezvirwere yandinogara mairi, ichashandurwa kamwe kamwe mukubwaira kweziso. Uye nemutumbi wakafanana nemutumbi wake iye wakabwinyiswa. Chinofanira kuva chishuwo chepamwoyo chechechi. Zvinofanira kuti murume nemudzimai wese vange vachiputa, vachiparidza mumigwagwa nenzvimbo dzese, kuedza kuita kuti mweya igoponeswa. Zviro kwazvo, handizive kana takasungirirwa zvechokwadi kumhedziso iyoyo yatinoti tinayo. Tiri kutarisa kunyeredzi yemangwanani chaiyo here? Kana tichingovimba nechechi yedu nesangano redu, ruwadzano rwedu, nyika painoshanduka, inoshandukawo nazvo. Kutenderera nekutenderera. Asi pane nyeredzi imwe chete isingashanduki. Pane chinhu chimwe chete chisingagoni kushanduka. Ndimwari. Mwari havagoni kushanduka. Shoko ravo harigoni kushanduka. Bhaibheri ravo harigoni kushanduka. Uye kana munhu akaberekwa nemweya waMwari aina Kristo maari, unotsigira vimbiso yese neameni. Ndizvozvo chaizvo. Zviro kwazvo. Oh, chokwadi. Shumiro yemunamato ndiyo yatinoda. Tinofanira kuva maKristo. MaKristo ose anofanira kushandisa mhedziso imwe chete iyi. Shoko raMwari. Shoko raMwari ndiro mbambo yemuKristo. Jesu akati mushoko rake, "Kana muchigara mandiri, mashoko angu achigara mamuri, zvino munogona kukumbira chero zvamudoda uye muchazviitirwa. Pafunge ipapo. Ndeipi imwe zvemhedziso yaungade? Chii chaungavimba nacho chinodarika chimwe chinhu chakadaro? Kana muchigara mandiri, mashoko angu achigara mamuri, zvino kumbirai chero zvamunoda." Kukumbira kuti Mwari vashande nemwoyo wemutongi iyeye. Kana boka iroro rinosunungura vasungwa, uye robvisa mukomana mudiki uyu muchitokisi cherufu ichocho, kana tikazvikumbira nokutenda, tichitenda shumiro idzi dzemunamato, tichazviwana. Ndizvo ndinongotenda Mwari saizvozvo. Uye kutenda kwangu kwandinako muna Mwari, ndosaka ndiri pano manheru ano. Ndosaka ndakanzura chimwe chinhu ndikapinda muno. Ndinofanira kuchikaira mazana emamaira manheru ano kudzokera kuTucson, Arizona, nokuti ndauya kuzoisa kutenda kwangu pamwe nekwenyu. Iye yemunhu, mweya wemunhu uri kure uko. Mumwe munhu ane chaari kunyatsoda. Uye isu maKristo tinofanira kupepuka kumazviro kwazvo, kune kutenda kwechokwadi kwemazviro kwazvo. Tokusungirira pashoko raMwari uye tokumbirisa vimbiso iyoyo. Hongu changamire. Oh, ini zvangu, kana muchigara mandiri neshoko rangu riri mamuri, kumbirai chamunoda. Uye zvakare, kana vanhu vanodanwa nezita rangu vakaungana pamwe chete vakanamata, zvadaro ndichanzwa kubva kudenga. Shumiro yemunamato ndizvozvo. Ndinotenda mukutaura nemagweta, nekutaura nemaroya, kana vatongi, kana boka rinosunungura vasungwa, kana chero vamwewo, zvakanaka. Asi hama, kana tariro yako isina kusungirirwa kune chimwe chinhu chisiri vanhu venyama, vepfungwa bedzi, kana pfungwa dzevanhu waro, zvechokwadi uchaodzwa mwoyo zvinosiririsa. Asi kana ukagona kusungirira kutenda kwako panzvimbo yekuti unoziva, uye wogarapo wonamata kusvikira Mwari vapindura, uye woziva kuti wachiwana mumwoyo mako,
chimwe chinhu chiri kuzoitika. Ndakaona vakafa vachimutswa kubva kunzvimbo dzevanoiga zvitunha. Ndakaona maziso akapofomara achizaruka, nzeve dzisinganzwe dzichizaruka. Ndakaona vanhu vakabatwa nekensa, vane kensa yesakomasi, maperembudzi vachipodzwa nesimba raMwari samasimba. Nokuti vaiva nekutenda kwekutenda kuti Mwari vakaita vimbiso, vaizokwanisa kuchengeta vimbiso yavo. Ndiko kutenda kwemazviro kwazvo kwechokwadi kwakafanana nekwaiva naAbrahama. Sungirira ipapo, gara ipapo unamate, kwete kungopfugama uye Mwari nunurai muchinda mudiki anonzwisa urombo mumudzose kumba, tose tingada izvozvo. Asi ngatigare ipapo kusvikira chimwe chinhu chaitika. Oh, kana chimwe chinhu chaitika, zvino chirimbo ichocho chinogona kuira pakati pevanhu vashoma ava vagere muauditoriamu ino manheru ano. Panogona kuira pakati pedu ipo pano kutenda kwakakwana nesimba raMwari. Kana tikagona kunamata kusvikira tabata tambo yedenga iyoyo, kusvikira mhedziso iyoyo yadzika, shongwe yemoto imwe cheteyo yakatorwa muno muHouston nekamera yaTed Kipperman makore 12 akapfuura, ari pano manheru ano achingori mukuru sezvaaiva kareko kuti adzikinure mukomana iyeye kana tikangozvitenda. Nokuti ndiye mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi. Ndinozvitenda nemwoyo wangu wese. Ndokusaka ndiri pano kuti ndiise munamato wangu pamwe neni mose kuti Mwari vachengetedze upenyu hwavo. Zvino kana uchikwanisa kunyengetera zvizere kusvika wawana mhinduro, wawana chirimbo chadzoka sechakava naWashington, sechakava naJohane Mariko, sechakava naDhanieri, sechakava naMozisi, kusvikira wawana mhedziso, chimwe chinhu chaunoziva kuti unogona kubatirira pachiri. Zvino pamusoro pemhedziso iyi ndichavakira chechi yangu, uye matare ese ari munyika haagone kuidzivisa iyoyo. Ndizvozvo, pane iyoyo Mwari vamwe chete vaigona kutora muJudha mudiki ane mhuno yakakombama saPauro, akagumbuka uye achienda ikoko kunouraya maKristo ese pasi pemutongo werufu, uye vagokwanisa kumushandura kumuita muKristo akanakisa. Mwari vamwe chete ivavo vanorarama manheru ano, vanogona kushandura murawo kuva nyasha chero nguva yavanofunga kuzviita. Hareruya! Muchandidana kuti muumburuki mutsvene zvisinei, saka ndingatosva ndatanga kuzviita izvozvi. Ndinotenda Mwari ivavo. Ameni! Hongu changamire. Zvino Mariko 11:22, kana ukanamata zvizere, akati, zvirokwazvo, zvirokwazvo, ndinoti kwamuri, ivai nokutenda muna Mwari. Ndinoti kwamuri, kana ukati kugomo iri, ibvapo, kana mhedziso iyoyo yasvika kwauri, kana wazodzwa nemweya iwoyo. Zvinopfuurira kubata kwesimba rose resainzi kunze uko, pasati pava neatomu kana molecule, iye wacho akataura zvinhu zvose kuti zvivepo. Uye kana mweya wako wakasungirirwa ipapo, hapana chinogona kuzvimisa. Ndizvozvo, iti kugomo iri ipapo, uye ukasapokana mumwoyo mako, asi wotenda kuti zvawataura zvichaitika, unogona kuva nezvawataura. Kana isiri mhedziso yekubatirira kwairi, zvirokwazvo ndiyo. Ndizvozvo, mhedziso. Zvino, nyika ine mhedziso. Upenyu hwako hwepamba hune mhedziso. Kwese kwese, kana zviri kuzofamba zvakabudirira pane chimwe chinhu, zvinofanira kuva nemhedziso. Tinoyemura gweta iri. Tinoyemura vamwe varume vosava, mufundisi akanaka uyu pano anobva kuCalifornia, uye imharidzo inoshamisa zvikuru, uye nehama yedu yakaedza kuendesa mari nezvimwe zvose kuedza kubatsira mudzimai uyu anonzwisa urombo, uye pamwe nevana vake kuvadzikinura. Zvose izvozvo zvakanaka, tinozviyemura izvozvo uye ndinozvitsigira. Asi pane chinhu chimwe chete chinopfuura izvozvo, shamwari. Patinovhara musangano uno manheru ano, tinofanira kuchisungirira kumhedziso, shumiro yemunamato pamberi paMwari. Vachatumira rudzikinuro kubva kuna Jehovha Mwari vamwe chete, vachingori Mwari manheru ano sezvavaiva kareko. Hareruya! Munozvitenda here? Ngatisimukei netsoka dzedu zvino, uye manheru ano toita shumiro yemunamato muno kusvikira mhedziso yaitika. Tosimudza maoko edu pamberi paMwari. Namata kusvika wanwisa chibodzwa, kusvika mhedziso yawira mumwoyo mako. Ishe Mwari, tumiraiwo mweya mutsvene wenyu zasi, uye mutumire nokusunungura vana ivavo uko, Ishe, vagere munzvimbo dzemimvuri yerufu. Chimwe chinhu chiri kuda kuitika, Ishe, uye tinonamata kuti shumiro idzi dzemunamato dzigotungidza moto. Ndinokutendai, Ishe, ndiri kuzvigamuchira, uye ndinotenda kuti muchadzikinura vana ivavo. Zviiteiwo Mwari samasimba. Isu chechi yenyu tinozvikumbira kubudikidza naJesu Kristo. Amen.